Ndinoona kuti sokushinga kwakaita madzimai rwendo runo patichaenda pareferendum apa kubva zvatakatanga ka tichiedza kuti tiwirirani, ndinoona soti zvichashanda nokuti nyange vevana baba vodongoona kuti ha kuvana mai vavuya hoti so sei. Ndoona sokuti zvichatibatsira nokubatana kwatangoita.
Semaonero enyu, chii chiri kukonzera kuti munyika muite mhirizhonga yakadai?
Pakutanga zvechokwadi zvaikonzerwa namapati edu kuvengana, zvasingaiti kuti munhu weMDCT apiwe chikafu munyika, zvasingaiti kuti angofamba chero waita fanike kuti imhuka, kana kuti munhu weMDC yokwaWelshman Nube iyo ndiyo yaitonzi ismall part, haimbofaniri vapanduki vakabva kuMDCT vezanupf vachinzwa kuti maenemies. Isusu titonzwisisawo kuti zanupf ona iyoka inotivenga ende vanhu vacho vanongotiisawo mhuka munyika, saitagara tangotsamwirana takangovengana takadaro.